tiri kufara zvikuru tanga tiri kwokumutambo watambwa wezimbabwe necomoros kunoku kunhandare yenelson mandela stadium kuport elizabeth pata chedu chezimbabwe takunda ne-10 tiri kufara tiri kupembera zvinoratidza kuti ramangwana pamamechi zvasateera rakajeka
mungatimi mutambi atamba zvinonwisa mvura ndeupi uyezve zvii zvamungataurirewo murayiridzi wechikwata chezimbabwe mune ramangwana
vatambi vese vanhasi vatamba zvese zvinonwisa mvura tingati uyu ndeupi anyatsotamba vese vatamba zvinonwisa mvura uye tova kutendawo murayiridzi wechikwata chedu anga aine fomesheni yakanaka sehafuyabend yakati inetei asi pavazodzoka kusecond half aiwa tinoona kuti vanga vachinyatsotamba zvakanaka saka vese havo tova kuvatenda ende tova kutendawo even nacaptain weda tanga tinaye nhasi nevamwe vese kunyanyanya nakipa aiwa kipa asevhawo mabhora akawanda
totarisa kuti zimbabwe yanga iri kutambira munyika iyoyi yesouth africa pane zvamungati zimbabwe ingadzidza here panyaya iyoyi yekuti vawanikowo vachitamba kunyika yavo munguva inotevera
zimbabwe inogona kudzidza zvinhu zvakawanda munyika inoyi satakatarisa kuitwa kana kugadzirwa kunoitwa zvezvemutambo webhora kunyaya kubvira kana kumastadhiyamu kubvira muadministration kurongwa kunoitwa zvinhu uye kana vachisangana nedzimwe nyika vanoonawo kurongeta kunoita dzimwe nyika kana vachigadzirira gadziriro dzavo dzekuita mutambo wenhabvu saka tinoona zimbabwe ichifanira kunge ichidzidza zvinhu zvakawanda
taona vatsigiri vabuda neuwandu munotii uyezve tavaona vachiimba chaizvo vachitsigira chikwata chemawarriors
tida kungotenda shuwa vatsigiri vabuda neuwandu hwavo tobudarin kuti kunoku kunyika inoi takauya kuzoshanda asi vanhu vasiya mabasa isavhara maofisi vazhinji vasiya mabhizinesi avo vakasiya mabasa vakakumbira mumabasa vakauya kuzotsigira nyika yavo izvi zvinotiratidza kuti nyange tiri kure nezimbabwe tichiine chido nerudo nenyika yedu tauya patikurudzira vazimbabwenzi kuti musi wesande tine imwe mechi zvekare ngavauye neuwandu hwavo vabva kumachechi ngavauye titsigire nyika yedu tiratidze kuti tinoida chero zvazvo zvinhu zvakationera munyika